vakafa vakawanikwa nevanhu vari kuyamura kufukunyura mitumbi yakadhirikirwa mumugodhi apo vanhu vaikorokoza nguva dzemanheru. Vamwe vakapukunyuka vanoti vanhu vanosvika gumi nevaviri vakadhirikirwa nemugodhi uyu uyo wauraya vanhu vakawanda kusvika pari zvino. Vakawanda mwoyo, mumwe wevakapinda mumugodhi nezuro. Vamwe vanoti panotoda michina yechizvino zvino kuti vakwanise kubvisa dombo rakadhirikira vanhu ava.
Kupinda kwandaita kufe ndine shungu, shungu dzafe bhozi kunzi pasina kompuresa hapana chinokwanisa kuti chidii chiti chinofamba nezvandaona zviripo zvedu zvekuti kwai toti zveshuwa ngatimbozamai kurova kaburi kadiki diki ngekuti tirovera hora kana 2 weeks kana 3 weeks pasinaizo kufamba.
Vamwe vanoti vakawana mitumbi miviri asi havakwanise kuiburitsa sezvo kwairi kwakadzika mamita mazana matatu nemakumi mashanu.
Akafa aripo anotorimwa watawana akatongogadzigwa navo vavari mosikuose akatoiswa pamasaga then pane umwe aripo kutrench ikoko akatsikiregwa kusvika levhe yemakumbo akatofa.
Mumwe mugari wekukadoma anoda kuzivikanwa nezita rekuti Jerry anoti akamirira kuwanikwa kwemunin'ina wake akadhirikirwa nevamwe vashanu vaainge atora kukadoma.
Ine kwasara wani akasivhaivachiri kuitika maendereoe ndichindiiwani uyu mupanhauyo angaita zvaizvokusponza akatora vana murai 6 murai murume kati haya mota akaya kuno vanhu ivavo vari 6 vakazvita kaandikuti vakazvita 210 kuita dikoi zvinoreva kuti kana vava vachiwanikwa vana vari 6 vari kuenda munzvimbo imwe muraini rimwe ari ane waendo.
Vakasarudzwa kuve mumiriri wezvimanoti mune mugodhi uyu amai Marian Chombo vanoti zvinosuwisa kuti vanhu vari kufa senhunzi pamugodhi uyu.
Ndinoti matambudziko kumhuri yese yezvimbanoti nekurasikirwa kwataitwa ipo pano paEldorado Mine ndinonetsekana nazvo nekuti problem iyi yakabvira kare yeEldorado. Ndoshaya kuti nei teitadza kuigadzirisa isu vatungamiriri.
Amai Chombo vanoti kusatevedzera mutemo wezvicherwa nemakakatanwa evakuru vezvematongerwo enyika zvimwe zviri kukonzeresa kukorokosa kuri kuurayisa vanhu munyika.
Vanhu vari kungopinda vachiita mazvake mazvake zvekuti zvaitika izvi zvaikwanisa kunge zvisina kuitika kudai takatoshanda pamutemo. Tiri kuona kuti papasina kubvunza kuti ndiani ari in charge, hapana. Iye zvino tsaona yaitika, hapana zviri kuitika. Taane 3 days izvozvi tiri pano, but hausi kunyatsoona kuti chii chiri kufamba. Vanhu vari kunge vari kungodhonzerana dhonzerana.
Mugodhi weEldorado une nhoroondo yekufa kwevanhu, uye gore rapera vanhu vana vakafira pamugodhi uyu. Mugodhi uyu wakaiswa mumaoko ematare pasi pegweta vaJonathan Samukange zvichitevera kunetsana pakati pezvizvarwa zviviri zvekuChina. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chiguriwa.